Mirira akaita zvinhu muzora nhazvino zvamuka zvakamira zvakanaka nokuti mapurisa nezuro akatumirwa akarara akagadha chipatara cheatridge zvato chipatara chehombe hombe uye futizve tikaona zvemukuru wechipatara cheatridge view achitaura nauye kuti kana vanhu vane zvichemo zvavo vanofanira kuti vazviunze kumaofisi kwete kuuya kuzokanganisa varwere vanouya kuzorapwa nokuti iye akanga achitaura achiti pakangouya timu yevedhudhula vachivhiringa varapwa ende futi zvemuzuva ranhasi taonazve gorokota rezveutano baba vajoe pahla vachienda kuatridge view kundosangana nevagari veko uye futi nevechipatara vachisimbisa kuti vanhu ngavashande nenzira yekumashandiro vanoita yekushanda nayo nokuti ivo avedhudhula vakanga vachitaura naye kuti vasina mapepa kana vachiuya kuzorapiwa vanofanira vabhadhariswe mari kana vasina mapepa.
Tiri kunzwawo kuti vebato reEFF vabatsiranawo pamwe chete nemapurisa mukudzivisa vechikwata cheOperation Dudula. Zvafamba sei?
Isu vatinoziva kuti bato reEFF rinotungamirirwa nababa Julius Malema nguva zhinji ibato rinomira nevanhu vekunze kunyanyanya vachizama kutsvaga runyararo nokuti ivo vanoti hatifani kurwisana tiri vatevo pachedu. Saka kuona EFF yechienda kuchipatira cheAttridge View nezuro kanokuonekwa kwavo muzuva ranhasi zvinhu zvanga zvakanaka zvikuru zvinoratidza kuti vanhu vasina rusarura.
Kweivo vepachipatara cheKalafong Hospital vari kubatawo sei varwere vekunze kweSouth Africa?
Muchipatara ichi ndichitarisa nedzimwe nguva patinombopinda tichindetira minamato vamwe varwere, maonera andakaita ndinoona vakuru vechipatara vashanda nenzira yakanaka tisingazivi kutiwo dzimwe nguva apo naapo nokuti kana vamwe vanonge vane mweya wavo, asi kana tichiona vakuru vachikurudzira kuti vanhu ngavashande nesimba, vanhu vanofanira kuti vashande nesimba. Saka handioni riri dambudziko rakanyanya vanhu vari vanokubatsirika.